This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 1 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa obvunzurudza MDCT pamusoro peurongwa hwebato iri hwekuratidzira mwedzi uno.
Sangano ravana chipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute rinoti ZANU-PF yaita zinyekenyeke nepamusana pemakakatanwa ari mubato iri.
Chirwere chetyphoid choramba chichinetsa munyika.
Mwaka wemitambo ye Premier Soccer League wotanga mushure memwedzi mishanu yekuzorora kwezvikwata zvenhabvu.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhaudzo dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano ravana chipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI rinoti zvinhu zvanyanyisa kuita manyama amire nerongo mubato reZANU-PF zvisati zvamboonekwa munhoroondo yebato iri zvekuti rinogona kukundwa musarudzo nemapato anopikisa. Mashoko aya ari mugwaro raburitswa nesangano iri rinonzi Elite Discohesion and Authoritarian Erosion, ZANU-PF on the Precipice. Sangano iri rinoti ZANU-PF yave nguruve iri kuzvikanga nemafuta ayo zvekuti vanopikisa vanokwanisa havo kungopeta maoko vosiya veZANU-PF vachibatana pahuro. ZDI inoti chiri kunyanya kuti zvinhu zvisvike pakaipisisa inyaya yekuti vamugabe vakwegura uye havachakwanisa kubatanidza musangano nekuti hapana achavateerera. Sangano irinotiwo kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika kwemudzimai wavo amai Grace Mugabe kwapa kuti bopoto rinyanye. Sangano irinoti nekutora divi nerechikwata cheGeneration 40 vachirwisana nechikwata chinonzi chinotsigira mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, amai Mugabe vapa kuti mubato munyanye kunetsana. Sangano ravana chipanga mazano irinotiwo kunetsana kuri kuonekwa pane vakarwa hondo vechidiki uye kusagadzikana mauto mapurisa uye vasori vachitora mativi panyaya yezvematongerwo enyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weZDI Dr. Pedzisai Ruhanya kuti tinzwe maonero avo.
Chaita kuti tibudise gwaro redu panguva dzino inyaya yemabirizhongo, mbonga mupopoto, kutemana, kutukana, kudzivana, kurovana kuri kuitwa muZanu. Kubva pakadhibana mijuru zvisiri pamutemo nomukadzi wamugabe Grace Mugabe kusvika pari izvino ZANU haisati yaona runyararo. Asi chanyanya kuti tinyore ndechekuti kunetsana kuri kuitwa muZANU mupolitics dzeZANU, vakuru vachidzingana kunana politburo kunana central committee kumaprovhinsi achiyamese pakupinda mustate yekuti nai Mugabe vapinda pamarazi vachituka vanhu vanochengetedza runyararo kana kuti masecurity forces vakabata pfuti. Vanhu ava vendinoziva kuti ZANU inge iripo naMugabe vanzi first lady inyaya yekuti army yadhindira mupolitics dzenyika ichisapota ZANU. Saka isisu tiri kuti ZANU is the biggest threat to itself. Kudonha kweZANU kuri kukonzerwa neZANU yega, noti neopposition, noti nevanhu vekunze kwenyika kana kuti vanhu vanoopoza ZANU aivo, asi nemaitiro nemadhisinyongoro nembonga mupopoto nokupokana nenyaya yekuti ZANU haisisina bvara rekuti leader handiani. Women's League yanga iri number 17 mukonstitution yeZANU, asi inodanha yakuita sekuti Women's League yewing yeZANU ndiyo musangano. Kutuka mai Mugabe pakutodzingirwa munhu musangano, asiwo mai Mugabe anorova dendera patelevhizheni vana vadiki vachinzwa muganda. So Mugabe vaita popularize the politics of defense, the politics of disrespect in Zambia, the politics of lack of respect for leadership. And the politics is that hapana musangano unokwanisa kuti umire usina respect, usina order, usina structure kana mumba. Unozozvikanwa kuti muna mai, muna baba, muna mukoma.
Asika vamwe vasingatendera nepfungwa dzenyu varohwanya vanoti nyaya yekunetsana muZANU PF yakatanga kare muchidzokera kunguva yehondo yechimurenga chaiyo. Nekudaro hapana zvitsvapa zvinganzi bato raakuenda kumaziva ndadzoka.
Aiwa hazvisa zvakawandisa munguva yehondo kwakati kama rebellion. Asi munguva yehondo kwakusingati zvekuita pamatelevizhoni ka. Kutuka vanhu vairawa kwaita izvi. Vana nhari vakatanga kuita zvekupanduka vakaurawa vashandiri bhiriyoni vakauya kumasendedzi vakadzungwa musangano. Asi chinhu chikuru ndechekuti ZANU yaita zvinhu yakabatana neYouth League yayo yakabatana nemaovetrens ayo ike zvine zvapana kubatana.
Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Ruhanya vari parunare muHarare.
Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai iro ranga rakaronga kuratidzira musi wa7 kubvumbi rinoti rave kuzoratidzira musi wa14 kubvumbi. Izvi zvashandurwa mushure mekunge bazi reJoint Operation Command kana kuti JOC raudza bato iri kuti harigone kuratidzira musi uyu sezvo kuchange kuine humwe urongwa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nhasi vaMorgan Komichi avo vari kutungamirira kuratidzira uku vanoti kudaidzwa kwavo neJoint Operations Command JOC hazvisi zvinhu zvitsva sezvo pose pavanoda kuratidzira vachidaidzwa nebazi iri. VaKomichi vati vaudzwa neJOC kuti havagoni kuendera mberi nekuratidzira musi wa7 sezvo vaMugabe vachange vachisangana nevaimbova varwiri vehondo yorusununguko musi wakare.
VeJOC ndomagara vangara vachiita nguva nenguva patino apply for an activity ndotoziti vanotoshedza for these meetings saka vanogara vachizviita kana tangoita any application or any notification in activities yedu. Machi yedu iri kuindirira mberi changochinja chete izuva isu tanga tichida kuita machi yedu musi wa7 asi ivo vapawo chichemo chekuti ai musi wa7 kune musangano waPresident Mugabe namaoveterans. Saka the environment inenge isiri conducive kuti muitewo zvakare ni such a similar program because vanokubhiliva kuti vari kuti iko pamuchasanga patatira apply tiko chasangana navanhu vedu ichangewo for the same point ichasanganikwa namaovetens ipapo.
Kunyange hazvo vaKomichi nebato ravo vaendesa mapepa vagadzirisa zuva iri nhasi vati vane vimbo yekuti vachawana mvumo yekuratidzira sezvo bato reZANU PF richiratidzira parinodira.
Tuda kutite zvinhu zviri pamutemo nekuti hatisi tega tatanga kuapply kumarshal. Tine history yaJabulani Sibanda akamachisa vanhu 1 million muno mapurisa aitovapo achitotsigira. Tinoexpecta kuti musi wa14 mapurisa anga aripo achitotsigira achiprovida security.
Sachigaro wevechidiki mubato reMDC vaHappy Mochidziva vati ratidziro iyi ndeyekuratidza kunyunyuta kwevana veZimbabwe nokushayikwa kwemabasa munyika pamwe nekurarama kweveruzhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Zvore demonstration yatiri kuita musi wa14 ndere kunyunyuta pamusoro pemabatiro ariitwa maZimbabweans nenyaya yenzara yawanda munyika kutambudzika kune vanhu. Satrunyaya otarisa zvinhu zvakafanana nekushayikwa kwemabasa nenyaya ye 15 billion yamuri kuziva mese kuti yakashayikwa zvisina ani nanari kuziva. Corruption level iri munyika zvese izvozvo ndozvo zvimwe zvezvinhu zvatei tichiratidzira takananangana nazvo musi wa14. It's a march against poverty.
Vachidziva vatiwo pavo vatopedza nekuudza mapurisa nezviratidziro yavo nekudara vavazomiriri mvumo.
Zvekuaplya kumapurisa hakusi kuti tipihwe mvumo. Isusu kungovazivisa kuti ndozvatei tichiita musi iwoyo. Saka kutipa kana kusatipa mvumo, vana veZimbabwe vachabuda vachiratidzira kunetseka kwavari kuita mukati menyika yavo.
Bato MDC rinoti kunyange zvazvo vamugabe pavaitsvaga rutsigiro muna 2013 vakavimbisa kuti kwaizoumbwa mabasa anosvika mamiriyoni maviri. Zviri kuitika ndezvekuti panozosvika sarudzo dzinouya vanhu vane uwandu humwewo vari pamabasa vachange vamiswa mabasa. Bato MDC ratiwo richaratidzira zvine runyararo uye hapana vatsigiri vavo vachazoita mhirizhonga musi uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Gurukota rinoona nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwao vanoti makambani evekunze asina kuteerera kurudziro yehurumende yekuti vasvike nhasi vapa bazi ravo urongwa hwekupa vatema zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana. Vanogona kupiwa mumwe mukana wekuita izvi vasati vatorerwa marezinesi. VaZhuwao vanoti havo makambani akawanda aenda kubazi reNational Indigenization and Economic Empowerment Board kunosiya zvirongwa zvavo zvekuendesa upfumi kuvatema. Mumashoko avo kuvatori venhau, bato rinopikisa reMDCT rati mutemo uyu uri kupa kuti vemabhizimisi ekunze vasauye kuzouchika mari dzavo muZimbabwe. Bato reMDC rati nyaya yavaZhuwao yekutyisidzira vemabhizimisi yapawo kuti vekunze nevari munyika vatadze kuisa mari yavo muZimbabwe vachiwedzera makambani kana kuita zvimwe zvirongwa. MDCT yati zviri pachena kuti zviri kuda kuitwa nehurumende zvaramba nekudaro ngaisiye mutemo uyu. Kuti tinzwe zviri kuitika nezvaitika nhasi tabata vaZhuwao.
Maonero atiri kuita ndeyekuti makambani mazhinji atedzera kurudziro yabva kuhurumende yekuti vateedzere mutemo. Zvaita kuti vashandi vanoshanda kuNIB vaite kwemasvondo maviri apfuura, vanga vachishanda vachitanga basa nedzimwe dzenguva kuseniseni kuma6 vachipedza nedzimwe dzenguva madeku usiku kuma10. Lunch chaiyo vanga vasingawande mukana wekuti vakwanise kuenda kulunch, zvekuti NIB yanga yakutoita zvekutopota ichivatengerawo lunch yekuti vadye vari pabasa. Iye zvino padabvako kuseni kuno ndaona vachine mafaira akawanda avari kuongorora vachiprocesa. Asi chikuru chandiri kuda kuti nditende kune vana muzvina bhizimusi vemuZimbabwe ndezvekuti vateera chikumbiro chehurumende chekuti vateedzere mutemo weIndigenization and Economic Empowerment.
Ko vaya vasina kuteerera vachaitwa sei? Zviri kufamba sei tichienda mberi?
Vasina kuteerero idzo dzinenge dzanhubuka. Pane maitirwo anoitwa nemutemo ekuti nhubu dzigadziridzwe. Kazhinji kachona mutemo unenge wakuti nhubu idzodzo ngadzipiwe mukana wekuti dzigadziridze padziri kukanganisa kana kutsanangura kuti sei dziri kukanganisa. Kana dzatadza kutsanangura kuti chakonzeredza kuti vatadze kugadziridza chii, mutemo unenge wakuti aiwa marezinesi ravanawo ekuti varambe vachiita basa akanzurwe.
Gurukota rinoona nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwao vari parunare muHarare.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Dare remuUganda rakatambira nezuro zvakabuda musarudzo yakaona mutungamiri wenyika iyi vayoweri Museveni vachisarudzwa zvakare kuva mutungamiri wenyika iyi. Dare repamusorosoro rakaramba kutambira chikumbiro chevaimbo vemutungamiri wehurumende yeUganda vaAmama Mbabazi avo vaipikisa kusarudzwa kwava Museveni.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama varumbidza kubudirira kwenyika dzepasi rose munyaya dzekuchengetedzwa kwezvombo zvemhando yenyuclear vachiti America ichaita zvose zvainogona kushanda kuti ione kuti zvombo izvi zviende mumaoko evanhu vanozozvishandisa zvisizvo zvinozokonzera njodzi. Vachitaura nevatungamiri venyika dzinodarika makumi mashanu pamusangano wezvombo zvenyuclear muWashington DC, vaObama vati nyika dzinodarika 12 dzakatoparadza kare zvombo zvadzo zvenyuclear.
Mu Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeguta reHarare, Dr. Prosper Chonzi, vanoti kunyanga hazvo kanzuro yakakwanisa kuderedza dambudziko rechirwere chemanyoka chetyphoid, chirwere ichi chichiri kuramba chichinyuka. Dr. Chonzi vanoti misha inogara veruzhinji inoti Budiriro neGlenview ichiri kuwanikwa nedambudziko iri sezvo vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vari kunyuka. Vanoti mamwe matambudziko akakonzera dambudziko rechirwere ichi akaita sekushayikwa kwemvura yakachena uye kutengeswa kwezvekudya munzvimbo dzisina utsanana achiri kuwanikwa kunyange hazvo vanhu vazhinji vave neruzivo. Vanhu vanodarika 30 vakabatwa nechirwere chetyphoid muHarare uye munhu mumwe chete akafa mumusha weHopeland. Chirwere ichi chinonzi chakambobatawo matunhu emurehwa nemarondera kumashonaland east kunyange hazvo pari zvino chichinze chinenge chakakwanisa kurwiswa. Ngatinzwe hurukuro yataita naDr. Chonzi pamusoro penyaya iyi.
Iye zvino tiri kuona kuti varwere vakuya vakudzikira. Takuona vashoma nevashoma vachiuya, asi tichiri takangoramba takatarisira kuti izvo chinobva chanyatsopera. Hachisati chanyatsopera, it's too early to celebrate, nokuti izvo chinogona kunge chichiri kuibva mumwiri yevamwe. Asi manumbers atiri kuwana iko zvino izvo ari kurakidza kuti chiri kudzikira. Vari kuuya vatsva vavashoma and vari kurwarawo kune mamwe masabhabhu vanenge vari vashoma.
Ndekupi kwamungati kwanga kwasarira kana kuti kwasarira kuchine dambudziko rechirwere ichi?
Kwanyanyisa kusara iko zvinezvi kwati tiri kunyanyoona kadambudziko kuBudiriro nekuGlenview. Ndo kwandingati ndo kuepidemic center ikokoko. Maconditions acho haasati anyatsoimprova zvekuti tingabva tati zvinobva zvakumidza kupera. Nyaya yemvura ichiri kunetsa, kune kumwe kunomboti mamwe mazuva kunenge kusina. Asi guta ranga richiedza kuti ridedicate supply yemvura kuma western suburbs, but once in a while kana munombona kugona kuita 1 or 2 days, 3 days maybe kusina mvura. Saka vanhu vanenge vakuita dambudziko iroro.
Chii chamungati chaita kuti mukwanise kudzikisa dambudziko iri? Idzidziso here yamuri kupa vanhu?
Vanhu vanenge vakuziva kana kunzwisisa chirwere ichi nekuti vanokwanisa kuita sei kuti vasachibata. Saka tikuona vanhu vanenge vakukwanisa vakufashairisa mvura, vanhu havachangotenga chikafu, although chichiriko nyaya yekuti vanongotenga chikafu pese pese nenyaya yatingi nyaya yeekonomi nekuti chinenge changochipawo. But tikuona kuti vari kudya chikafu chacho chichipisa, uyezve vakuita zvekugeza maoko vachinge vabva kunoshandisa matoilets kana kuti vasati vadya. So tirikutifungidzira kuti maattitudes evanhu akuchinja, not necessarily kuti izvo mvura yako nguva dzose.
Rimwe dambudziko ratainzwa kubva kuvagari raive retsvina yaibva musewage yavaiti iri kungoyerera pose pose. Makwanisa here kunge muchigadzirisa dambudziko iri?
Sewage yashoma, asi apo neapo tichiri kuona ichiri kuputika and tichiri kuona futi vana vamwe vachiri kutambira musewage imomo. Asi zvanani zvazvo pakuita kuti turnaround time yekuti vanoenda kunogadzira panenge paita best sewer. Although as a public health officer handisati ndakunyanyofara, situation haisati yanyatsondiitira zvakanaka. Zvirwere zvinogona kuramba zvichingoputika.
Avanga vari mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeguta reHarare, Dr. Prosper Chonzi, vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nevarwere zvichitevera kuvharwa kwenzvimbo dzinosvikira varwere muzvipatara zvemupilo chekuvulawayo neHarare Central Hospital muguta reHarare.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Vanhu vanodarika 90 vakaurayiwa uye vanhu 300 vakakuvara zvichitevera kubhombwa kwakaitika munzvimbo inotandarira veruzhinji muLahore kuPakistan. Izvi zvakaitika munguva yezororo reEaster. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Kerry vakashoropodza zvakasimba kuita kwakadai mudunhu rePunjab.
Mutungamiri wehurumende yemuPakistan vaNawaz Sharif vakapika kuti vacharwisa kusvika vapedza chikwata cheJamaat al-Ara muPakistan. Chikwata ichi chinoti charwisa nzvimbo dzakawanda mumakore maviri apfuura. Makore maviri apfuura chikwata ichi chakarwisa chechi yemaKristu pakati pemuganhu wePakistan neIndia.
Kubva pavanhu mamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe vemuPakistan, miriyoni nechidimbu maKristu vechitendero ichi ndivo vakanangwa nezvikwata zvinoita zvekupfurikidza mwero. Muna 2013 vanhu vanodarika zana vakafa mushure mekubhombwa kwechechi yemuPeshawar, uye vanhu gumi nevana vakafawo muLahore. Vakebhi vanoti America icharamba ichishanda nemadzisawira ayo muPakistan pamwe nemamwe matunhu mukuparadza huipi uhu.
Mashoko aya anoburitsa pamiri America pane zviri kuitika muPakistan.
Munhau dzedu dzemitambo, makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kufungaidza hutsi svondo rino kuchitarisirwa machikichure enhabvu mumwedzi misere inotevera. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa zvizere.
Mushure mwemwedzi mishanu yezororo, makundano eCastle Lager Premier Soccer League asimuka nhasi kuine mitambo mikukutu iriko mukupera kwesvondo rino. Mutambo wanhasi pakati peHawmine neBlower City wapera uri mangage 2-2 mushure mekunge Hawmine yapedza ine vatambi gumi, apo Victor Kamuka abuditswa munhandare nemubati wepembe achinzi anga achitamba zvekukuvadza vamwe. Mugadziri wemwaka uno zvikwata zvakawanda zvanga zvichimhanya-mhanya kutenga vatambi vatsva, zvimwe zvakaita seDynamo Sydney Highlanders zvikaenda mhiri kwemakungwa kunotsvaga varayiridzi vatsva. Asi murayiridzi mutsva weDimbare wacho George Silva ari kutanga nemutambo mukukutu, apo vari kusangana nechikwata chiri kubhebha uyezve chiri icho chine mukombe weleague uyu cheChicken Inn Mbaba Field Stadium nemugovera. Mutambo uyu uri kuratidza kuti uchakwezva vanhu vakawanda zvikuru mushure mekunge Chicken Inn yakaratidza kuti haisiye kudherera zvekare gore rino mushure mekutamba zvinodakadza muCup Champions League neMamelodi Sundowns kuSouth Africa. Muongorori wenhabvu vaFibion Munamati vanoti vachitarisa zvanga zvichiitika panguva yezororo vari kuona maGamecocks achitora zvekare mukombe wakakosha uyu.
Ndofungirei ingatori mukombe iChicken Inn vari kutamba dzine mutsindo ende kocha wavo ari kuziva zvaari kuita, ari kocha bhora ziri right.
Dynamos yacho haisi kuzivikanwa mamiriro ayo gore rino pamusoro pekuti ine murayiridzi mutsva Silva uyo akatsiva tonderai ndiraya akasiyiswa basa mukupera kwegore rapera atadza kutora kana mukombe mumwe chete. Sachigaro wechikwata ichi vaKeni Mubayiwa vanoti Silva akasakunda mumitambo mina yekutanga anosiyiswawo basa sezvakaitwa ndiraya. Asi sachigaro weDynamo Supporters Association vaChristopher Mandija vanoti hapana chinotadzisa Dynamos kutora mukombe weleague uyu gore rino.
Hapana chinotadzisa kuti tingatora league because we've got the players, the seasoned players. Hatingati tirikuita rebuild.
Mutambo weChicken Inn neDynamos ndiwo uri kunyanyotaurwa nezvavo pamitambo yamangwana, asi Border Strikers iyo ichangopinda Premier League gore rino iri munzendo refu yakananga kuKariba kunosangana neZPC. Murayiridzi weZPC Sande Chidzambwa ajairira Kariba mushure mekunge aimboshanda kuSouth Africa, uyezve anoti vari kutarisira kuita zviri nani gore rino pane zvavakaita mwaka wapera.
Gore rino tiri kutarisira kuita zviri nani zvanhu zvatakaita gore rakapera.
Pane mimwe mitambo iriko nemugovera zvekare, apo FC Platinum ichange iri pamusha neTorocho Pirates, asi mutambo pakati peMutare City neNgezi Platinum hausati waziviswa nhandare uyezve kuti uchaenderera mberi here. Nesvondo, maGreen Machine eCape United achange ari muNational Sports Stadium, apo vari kusangana nechapungu panguva iyo Harare City inenge iri murwendo yakananga kutriangle. Kunyange hazvo vanga vachinetseka kukunda mashuga-shuga boys pese pavanga vachishanyako, murairidzi weHarare City Taurai Mangwiro anoti mushure mekutamba mukap Confederation Cup haasi kuona vachinetseka kurova triangle.
Ndione tichinetseka kuvakunda, ndinoona chikwata chedu chichiita zviri nani.
Highlanders iyo iri kubhebhawo moto zvekare mushure mekusvika mufinary yeZimbabwe National Army Charities Shield iri kusangana neshumba yekuhwange apo vari kubandana mucolliery. Tichitarisa mamiriro anga achiita gadziriro panguva yezororo, zviri kuratidza izvo kuti zvikwata zvikuru zvakaita seChicken Inn, Highlanders, Dynamos, FC Platinum pamwe neCapes United ndizvo zvingangorwira zvekare mukombe weleague. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kwazwai muri yeZimbabwe. 18 kubvumbi 1980 izuva rakakosha kunyika yeZimbabwe. Inzwai dangariro dzenyu pano pa Studio 7 apo Zimbabwe inenge ichicherechedza zuva rekuzvitonga. Inzwai zvizere kune vaive muhondo yechimurenga. Vakaona hondo nokusunungurwa kweZimbabwe. Pamwe neavo vakaberekwa nyika yava kuzvitonga. Born Free Generation. Tumirai maonero enyu zvinoreva kuzvitonga panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318.
Kokambonzara kubva kuna Victor Kunonga. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvongwa idea pera. Regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Mapurisa obvunzurudza MDCT pamusoro peurongwa hwebato iri hwekuratidzira mwedzi uno.
Sangano ravana chipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute rinoti ZANU-PF yaita sinyekenyeke nepamusana pemakakatanwa zvekuti inogona kukundwa musarudzo nevanopikisa.
Chirwere chetyphoid choramba chichinetsa mune mamwe matunhu munyika.
Mwaka yemitambo yePremier Soccer League yotarisirwa kutanga mangwana.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro achiti muene zororo rekupera kwesvondo rakanaka. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Kande munhau dzechirungu.